Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 18, 2024. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti bhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga rave kudhindwa kuti mutungamiri wenyika aise runyoro rwake. America yobatsira masangano akazvimirira oga ari kubatsira vanhu munharaunda. Va Douglas Mwanzora nebato rawo reMDC voendesa vamogen komichi kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhiri rezvekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization kana kuti PVO bill raendeswa kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti government printers. Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti izvi zvikapera bhiri iri richaendeswa kumutungamiri wenyika kuti riiswe runyoro kana kuti signature wobva uve mutemo wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera bato rezano PF mudare reparamende vapopuraito garepi.
Pari zvino mutemo uyu wakatoenda kumaprinters kuda nokungonotaridzawo kuda vanga vane proof reading kuti zvakabva kumahouses izvi zvanyorwa here nenzira yakanaka sezvinotarisirwa. Iko zvino stage yatatarisira ndeyekuti mutemo uyu uchiinda kuna president for presidential assent.
Saka zvinozo shanda sei apa kana mutemo waenda kumutungamiri wenyika nekuti takamboona vakamboramba zvakare kutambira iro bhiri.
Munoziva imi kana maita mutemo separlamenti tinoshanda pamwe chete na president kuti iwo as part of legislature vanokwanisa kuti mutemo maita henyu asi iwo voti kwete pane zvandisina kuona zvakafamba zvakanaka kana kuti iwo voisa yatingati veto power yavo kuti mutemo udzokezve kuda timuongorere. Asi pari zvino takaita zvose zvinotarisirwa nemutemo, bumbiro remutemo, constitution yeZimbabwe kana tichiita mutemo.
Asi woka tiri kunzwa masangano akazvimirira oga nemasangano makuru akaita seUnited Nations nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vachiti mutemo uyu uchakanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga muZimbabwe.
Zvokuti kuna masangano vanoti honorable members vakamira-mira kuti aiwa mutemo kana tichimiririra isu hatimiririra masangano chete, tinomiririra ruzhinji rweZimbabwe.
Vanga vari vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikama ibere.
Zvakaitwa nesenati hazvinazvo kunyanya kushamisa nekuda kwekuti vagara ranga vakambopasisa bhiri rekutanga racho riarefu ranga rakatoshata zvikuru kudarika irori irori racho rakashatawo zvekare. Asi ndingangoti disappointment hombe ndeyekuti vanhu pavanovhotera mamembers of parliament vanemfuraivo masenata vanenge vachitarisira kuti vachaisa uteshe hwepfungwa dzavo mukunanganidza mitemo. Zvino tinotoona kutoti havana nguva yekunanganidza mitemo politics dzavanenge vachingoita.
Takanzwawo gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiti mutemo uyu wakakosha zvikuru nekuti unochenesa iwo masangano akazvimirira egaya kuchibviswa nhubu.
isusu tinopokana nemaonero akada mukatarisa mutemo uyu zvaunoita ndezvekuti unopa hurumende simba rekutonga vemaNGO. Saka kana gavhumendawo yapinda munani gavhumendawo ichiri nani gavhumendawo here, pane boka rinozikanwa nekunzi Civicus rinotarisa pasi pose kuti nhau dze kuti vanhu vange vakasununguka kuorganiza pache zvavo munharaunda yavo dzakamira sei. Boka iroro rakatoita Zimbabwe pawatch list, zvichireva izvo kuti Civicus space muzimbabwe yava kuvharika.
Sioka iyo hurumende iri kuti pane vamwe vemasangano akazvimirira oga vave kushandiswa kuti vabatsire mapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa.
Mitemo iripo kudhara yekuti kana paine anenge achitora mutemo vakasununguka kushandisa mitemo iyoyo.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, nhasi vapa masangano anoshanda akazvimirira oga rubatsiro rwemari inosvika zviuru mazana mana ane makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica, kana kuti US$475,000, kuti vabatsirike mumabasa avanoita anosanganisira kurwisa zvinodhaka mune vechidiki, kukurudzira gusa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika nezvimwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamuzinda weAmerica muHarare kumasangano manomwe awana rubatsiro, amai Tremont vaakurudzira kuti aite mabasa anopundutsa nharaunda dzavanoshandira.
Tinovimba kuti mabasa amuri kuita aya achapfuurira mberi kwemakore mazhinji. Kunyangwe rubatsiro rwemari yanhasi yazadzikisa zvinangwa zvayo, rubatsiro rweAmerica kuvana veZimbabwe chiratidzo kuti America yakazvipira kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe.
Mutungamiriri werimwe remasangano Retin Rescue Mission Trust vaAbraham Matuka vati vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka vari kuguma voita chipfambi kuba nezvimwe. Vati rubatsiro urwu ruchabatsira kuvadzora mugwara.
Tutasa kuita maprojects akatarisana kuita nezvehuku, nezvewelding, nezvekubika uyezve nokuisa sola. Saka tikufara zvikuru kuti mari yatabatsirwa nayo iyi neUS Embassy ichatikwanisa kuti tikwanise kusvikira mayuthi vakati wandei nokuvapa chokuti vawane chinovabatsira muupenyu, vawane zvinonzi masustaining projects anokwanisa kuti vakwanise kubuda mune zvinodhaka.
Vanotungamirawo sangano rinobatsira vana vanenge vasiyiwa nevabereki vanenge vari mumajeri rejedaida Trust Zimbabwe vaLove More Chikwanda vatenda zvikuru muzinda weAmerica muZimbabwe vachiti ruchashandura upenyu hwevakawanda.
Tinobatsira vana ava nemari dzekuenda kuzvikoro nekuvabatsirawo zvakare kuti kune mamwe mayouth akasara asina kupedzisa chikoro, tinovabatsira nemavocational skills. Asi granti ratawana richatibetseredza kuti macaregivers atakuempower achakwanisa kuzokwanisa kuchengeta vana ava vakasiyiwa.
Masangano awana rubatsiro manomwe anoti Zimbabwe Peace Project, Education Matters Trust Zimbabwe, Teen Rescue Mission, Africa Book Development Organization, Jedaida Trust Zimbabwe, Vision Sculptures Trust, uyewo Fambidzanai Trust. Mari yekubatsira iyi yabva kuhomwe nhatu dzinoti Ambassador Special Self-Help Fund, Julia Taft Refugee Fund, uyewo Africa Regional Democracy Fund. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora kuburikidza nasachigaro waro vaSolomon Chikowero nhasi raenda kudare reHigh Court richida kuti dare iri rirambidze vaimbo vesachigaro webato vaMorgan Komichi kufamba vachizviti ndiwo mutungamiri kana sachigaro webato kana zvavo kuti vave nechekuita neMDC. Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vanoti vaKomichi vakabuda mubato iri kare uye vanozviziva kuti vaMonzora ndovakasarudzwa zviri pamutemo kuti vange vachitungamira bato iri. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
chinjitanga chamunozva ndekuti vamogen committee vakaenda pamedia center last year vakaita press conference vakatenderedzwa nevamwe vanhu kumapato akasiyana vakatiyo vakuforma inonzi United Movement for Democratic Change. Chazvinoreva ukadaro mubato reMDC nemubumbi remutemo zvinoreva kuti vatozvidzinga wega mupati. Saka hakuna hearing inoitwa yekudzinga nekuti vatozvidzinga wasarudzayo kuti unge uchienda uchibuda mubato. Ndochinjekutanga chamunofanira kuziva. Tobatabva izvozvo izvo. Tichienda kumaelections vakomiti mangu vatombobuda kuti mubato vachinojoina Chapman vachiita senator kuMidland. Saka takavatanga vasiya vakadaro vakomiti kuti hatifunei navo. Bati tazofamba majeni zvavakomiti vakufamba vachizvidhiclare wega kunze kwemutemo. Vaona kuti izvo maadventures avo insa vari kuita hapana munhu ari kuvatora siriya. Saka vakufamba vachisvibisa zita redu vachishandisa zita redu bati hazvibvumidzwi. Vakomiti tinotovada patinoda vanhu nekuti hatisiki vanhu. Hakuna munhu vatinoenga. Tinongoda musangano kuti ukure. Asi zviri kunze kwemutemo kuti vakomiti president outside of Congress. Saka tiri kuti vakomiti vanoda kudzoka mubato. Vanodzoka zvakanaka vanonyora tsamba yavo toitambira. Tatambira tsamba yavo toigarira pasi vakomiti vanopiwa inonzi provisional membership irimo muMDC constitution.
Vakomiti vari kutiwo zviri kuitwa navamonzora nebato reMDC kana nevamwe mubato iroro. Zviri kurakidza kuti muri kushandiswa nevamwe vanhu kuti munge muchiparadza opposition munoti
havarambidzwa vakomiti kuti vafome political party yavo ine zita ravo yavanoda kuti vange vachitora vanhu vese vanofunga kuti vari kurasiswa neMDC hativarambidziswa. Chatiri kuramba ndechekuti vanoda kudzoka mupati vachipomera nekuti isu hatiponi kuvaopoza asi ivo vanenge vaapo nekuopoza isusu. Zvavakutaura zvese zvazvina kana umboo ngavataure chinhu chimwe chete vanotaura kuti isu tiri kushandiswa.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vakomichi vanoti havasi kuzoteerera zviri kudiwa navamonzora nebato ravo vachiti vamonzora vari kushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF. Studio 7 yatumira mubvunzo kumushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira asi vanga vasati vapindura mibvunzo pataenda pamhepo. Ngatinzwei vakomichi vachipodivirawo panyaya iyi.
Vamonzora varamba kudzidza. Varamba vari munhu anoshandiswa kuputsa opposition political parties in Zimbabwe. Vanozikamwa semunhu asingadi kubudirira kuopposition muZimbabwe zvachose. Vakamboenda kumakotsi kwakasiyana-siyana vamonzora. Asi vakarambwa nevanhu nokuda kwekuti vana veZimbabwe vanozviziva nokubvuma kuti murume uyu haadi kukura kuopposition muZimbabwe. Nasi unowu varamba vachiedzerera mberi kuda kupotsa opposition muZimbabwe vachishandisa makotsi. Vanotageta avo vanhu vanenge vane shungu vane chiri chekuti democratic struggle indirire mberi.
Ko imi neurongwa hwese hwamuri kutsanangura uhu madii kungotsvagawo rizita renyu risiri MDC ravari kurambira iroro mosiyana nezita ravo reMDC?
Handidi kujaidza munhu watinoziva kuti ari kushandiswa. Handidi kumujaidza nokuti kamujaidza munhu iyeye iye nemasponsors ake vanenge vatohwina. Hatidi munhu anoshandiswa neZANU kuuraya revolution struggle yevanhu. Kana iye ngaachinge zita because hakuna munhu anoda murume uyu muZimbabwe muno kana vatoti zvachose. And struggle haisi about the name. The struggle is about the spirit inenge ichipinda vanhu kuti change iitike. Nhasi tikona Douglas Monzora haadi this change kuti iitike muno muZimbabwe. And this is what we paid to fight, to be arrested, to die for the people of Zimbabwe.
Matanho apa hamuchatora nairo danho ravatora rekuenda kudare vachikurambidzai kuti mushandise zita rekuti MDC kana kuti muri mutungamiri.
Aiwa, tinosangana kukoti. Tinosangana kukoti kuti tizivise kuti iwo matare eZimbabwe asati kudii. Nekuti isusuwo tine mapoinzi atinawo akasimba zvikuru atinovimba kuti Douglas Monzora haana rights rokumaita infringe marights iwawo.
Vanga vari vaimbovesa chigaro weMDC vamogen komichi vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link, asi mukaenda paFacebook page yedu, tinoisa link. Vamwe vemabhizimusi vanoti pane zvimhinga mupinyi zvakawanda zviri kupa kuti vatadze kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika sezviri kukurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutoro Doe Nau Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo musangano weZim Trade Export Week muBulawayo neZuru, vamunangagwa vakati
the new electronic single window system,
nzira itsva yekuita nayo basa yakatorwa neZimbabwe Revenue Authority ichatanga kushandiswa mukati memavhiki mashoma ari kutevera. Izvi zvichabvisa zvose zvainonotsa kufamba kwevanhu nezvinhu pamabhodha, uye kuchaita kuti mabasa ose anoitwa pamabhodha aitwe nenzira yakanaka.
Vakati zvibvumirano zvekutengeserana muAfrica pasina mitero pane zvimwe zvinhu, kana kuti African Continental Free Trade Agreement, uko kunotarisirwa kutanga gore rinouya, kuchabatsirawo zvakanyanya vemabhizimisi ava. Asi mudzidzisi wezveupfumi paBindura University of Science Education, Dr. Felix Chari, waudza Studio 7 kuti pane zvimhingampinyi zvakawanda pakutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe, kusanganisira mitemo yehurumende inongoshanduka-shanduka.
Mishina yedu mizhinji inoshanda maindustry yachembera. And atisi kuona innovation iripo sezvinoitika kune dzimwe nyika dzekunze. And most of our policies are also inconsistent.
Vakafanobata chigaro chemukuru wezvekutengeserana kwenyika dzemuAfrica muAfrexim Bank, Dr. Gain Moores Namwe, vakaudza musangano uyu kuti nyika inogona kuve nezvekutengesa kunze, asi kana pasina nzira dzakasimba dzekuti zvinhu izvi zvifambiswe, hazvibatsire. Izvakatsinirwawo nemukuru mukuru wekambani yekutakura zvinhu yeShipping and Forwarding Agents Association of Zimbabwe vaWashington Dube, avo vakati
nachinhu chatinonyanyisa kuda, tinofara kuti government iri kuzvitarisa nyaya yerailway.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaJoseph Gunda vanoti nyaya yekufunga kuti zvinhu zvinobva kunyika dzakabudirira ndizvo zvakanaka inokanganisawo nyaya dzekutengeswa kwezvigadzirwa zvemuAfrica.
Tinogadzira zvinhu asi hatizvishandisi. Toshandisa zvinobva kunze, idambudziko hombe iroro. Tofanira kudada nezvinhu zvedu zvemuno muAfrica.
Vamwe vakabva kunyika dzinosanganisira Britain, Kenya, Mozambique, United Arab Emirates neZambia ndevamwe veavo vakauya kuzotsvaga mikana yekutenga zvigadzirwa zvemuZimbabwe. Mukuru weZimtrade Alan Majuru vanoti,
ndakakudza nyaya yebaobab yakaitika kumutoko yekuti vaingotengesa mauyaya akadero, asi patakabatana neKemfed uyezve neHarare Institute of Technology zvakabatsira kuti mauyaya aprocesswe kuita powder, mamwe kuita oil, yekuti tinokwanisa kuexporta chenisa kunze kwenyika.
Zimtrade inoti uwandu hwezvinhu zvakatengeswa kunze kwenyika hwakakwira nechikamu chimwe nezviga zvisere kubva muzana, kana kuti 1.8% kubva pamabhiriyoni mana nezviuru mazana mashanu emadhora gore rakapera kusvika pamadhora mabhiriyoni mana nezviuru mazana manomwe nechidimbu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto vadoma vaKithure Kindiki semutevedzeri wavo mushure mekunge dare reparamende ravhota kuti vaive nechigaro ichi vari Gatsi Gachagua vabviswe pachigaro nenyaya dzeuori nekupesvedzera mhirizhonga dzavanga vachipomerwa. Asi dare repamusoro rati vaRuto vambomira kugadza vaKindiki kusvika musi wechina, apo richaziya nyaya yavaGachagua yekuramba kutambira kudzingwa kwavo basa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. America inoramba ichishushikana nekuenderera mberi kwekusawirirana kuri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC, nekutyira kuti kunogona kupararira kukaita hondo yedunhu rose, vakadaro mumiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations Security Council, kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at the UN Security Council, va Robert Wood. vaudhu vakati vanoshoropodza zvakasimba uwandu hwemhosva nemhirizhonga zviri kuitirwa vanhuwo zvavo vemudunhu iri, kusanganisira kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa, kushandiswa zvisiri pamutemo kwevana vachiitwa masoja nezvikwata zvakapakata zvombo, nekushungurudzwa zvepabonde kuri kukonzerwa nekusagadzikana uku. Ambasada Wood vachisimbisa kuti hakuna nzira dzechiuto dzekupedzana dzedambudziko riri kumabvazuva kweDRC, vakati ndicho chikonzero vachitsigira nhaurirano dzinotungamirwa neAfrica dzekuunza runyararo mudunhu reGreat Lakes. Vakati America inotambira urongwa husina zviga zvekuunza runyararo kumabvazuva kweDRC, uo wakaziviswa neAngola musi wa30 Chikunguru wakatanga musi wa4 Nyamavhuvhu. Vakati iye zvino Rwanda neDRC dzinofanirwa kuzadzisa kuzvipira kwadzo pasi pechibvumirano chekuRwanda nekutora matano anooneka mukuunza runyararo. Ambasada Wood vakati zvinosuvisa, DRC pari zvino yave nevanhu vanoda kusvika mamiriyoni manomwe vakatiza misha yavo nyika yose. Mukupindura, America yawanisa mari inodarika mamiriyoni masere ane makumi manomwe nematatu emadhora ekuAmerica, kana kuti $893 million, murubatsiro kuDRC mugore ra2024 kuburikidza neboka reUS Agents for International Development riri pasi pebazi rezvokutyidzana nedzimwe nyika muAmerica, iro riri kushanda nemasangano anopa rubatsiro pasi rose pamwe nemasangano akazvimirira. Ambasada Wood vakati vanokurudzira mapoka ose kuti abvumidze kupinda kwezvinodiwa zuva nezuva zvakakosha kune vakakanganiswa nekusawirirana uku, kunyanya vakapona mukushungurudzwa kwevanhukadzi nevanhurume, kusanganisira vakashungurudzwa zvine chekuita nezvepabonde. Vakati vanokurudzirawo vemasangano anopa rubatsiro pasi rose kuti vaunganidze zvimwe zvikwanisiro pamusoro zvekusimbisa basa revashandi veUnited Nations nezvirongwa zvavo. Vakati vanokurudzira dzihurumende kuti dzibate nemhosva vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanhu kwakaitika kumabvazuva kweDRC nemudunhu rose reGreat Lakes. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vana mukoma Jonga paStudio 7 apo tine chichema vomani ei, chikoro chinonzi Hillside chiri mumasvingo kurenji chatishungurudza pamaschool fees mani. Patemu $90 pamwana 1, chero ukabhadhara hafu timozopedzisa mwedzi unouya havatendi, vanongodzinga. Izvozvo takabhadhara mahafu, ngopedza kubhadhara mangwana acho vana votodzinga.
Mamuka sei, mamuka sei, mukoma Jonga Kandemire, vari sei vamweni? Hakuna kuri nani, but hey, tatambura nemasoja kumaborder kuno. Mombe dzedu takaenda kodzisa kuMozambique, kungatiita sango bosi, kwatinogara hakuna sango. But hey, tiri kushungudzwa zvisingaiti taenda kuonengera mombe dzedu. Tisingazivi kundo hurumende yatakavhotera here inotishungurudza zvakadai. Tatienda zvangu.
PaStudio 7 apo, nokumbirawo kubvunza yedu yekuti mitemo iyi yatiri kunzi marriage laws yaminyuwani kuZimbabwe, kuti kwanzi murume yakubvumirwa kurora kuita girlfriend zvaapa mutemo, mukadzi wemba akubvumirwa kuita boyfriend. Kukangogara nemurume 2 weeks kana mukadzi 2 weeks mumba mako, you are officially married. Aka anoproposa zvose izvi ndianiko zvatisingazivi vedu, tinongozonzwa kuti watova mutemo.
Chairman wasadhaki watoomesera munyika yaZimbabwe, katamikamwe naachairmani raisi hawo zvichitotiita wese kubva papo chigaro chetiti chairman. Tatambura nyika ina mabasa, nyika ina chini. Munhu unofunda wopedza form 6 wopedza koita degree, basa ana.
Makadiko Studio 7, zuva ranhasi ndoda kuzviti murombo washe. Ndine nyaya ndoda kuti ndimbotaurawo kati guvana neruzhinji rweZimbabwe. Taiza mutero tichibhadhara $4 kunzvimbo yedu yedu nebikita ofisi, asi pakuti pashandurwa zvinhu kunoda kuti gore rinouya tinotaa kubhadhara mari tichiindirana nemwana nevana vandinawo. Kana ndine vana 10 ndichabhadhara $10. Tinoona pari kuchinjwa zvinhu zvakawanda, saka zvakundishupa kuti tiri kuomorwa zvinhu painhambo kuti hurumende itibatsire, but vari kutiomora mari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro yataita nemuimbi wechidiki ari kutevedzera matsimba ababa vake Thomas Makion Jr. anozivikanwa magitaro nerekuti TMJ. Ngatinzwei achitaura naIvan Zisininga weStudio 7.
Magitare takatanga kudhara taingoimba nyangwe kuti kuchikoro kuprimary tita zvezve kutoti ngochimba mabhazi atino masports singatambi kana chinhu ngoimba ufambira mubhazi waungoimba
iri kutambirwa sei nemanzi yauri kurovai
music vanhu havasati vanyatsogamuchira zvavo music sematarisiro andinoita inini but handishori nekuti ndiri munhu ari kutanga handizvifananidziri vanhu vatoi pamusoro kare vatora zvinhano zvemberi
veukama neshamwari vaiti kudii uchitanga kurova magitare
zvinoita munhu paanotanga kuita chinhu chekuti uchibva kumabhuku akumbonambomisa mabhuku ndakumboita music vanhu vese vanotsamwa because kati hazvina hazvo kundimisa ndakangoshinga zviga ndingoita zviri kudiwa panguva yacho.
Matambudziko api amunosangana nawo muchigame ichi?
Machallenge anowanzo atonzosangana nawo music industry iko kutogamuchirwa chaiko zvinhu zvinorema. Chepiri, financial backup. Ndipo pari kufira vaimbo vazhinji vane zvipo nyange vasina chaivo. Even asina chipo asingatogoni angatoenda mberi otobudira kuita zvese otorira Zimbabwe yese worldwide. Inyaita nefinancial backup taitofira kuti zvikagadziriswa zvinoizvozvo tendei mberi. Even mari chezvo dzinowanikwa kana vatoridzwa kuredio kwacho zvinhu zvacho zvese hazvisinze kuti ngambori zvinosimudza artist zvinoitira.
Mashoko aungasiriwo vatsigiri vako?
Mashoko andoda kusira kuvatsigiri ndekuti nokudai nokudisisai ndimi varidzi vemhadzi dzatinobika ndimi vateereri ingori nguva chete inenge isati yasvika zvayo. Zvichida sapoti yamurikutotipa haisi yatinotofungira isusu tichiita sanemaziso zvinodai yakatopfurikidza zvatinotofunga isusu.
Vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata pari pawhatsapp zvinoshandisa nhamba dze +26371667488 0. PaYouTube tinongoti TMJ songs zvinobva dzabuda. PaFacebook is TMJ the Makion. Instagram TMJ the Makion. TikTok TMJ the Makion. Everywhere ungosiya TMJ the Makion tinotobuda.
Nzwisai kambo mweya weushingi manzwa hurukuru yaitwa nemuimbi Thomas Makion Jr. kana kuti TMJ naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvekuwandudzwa kwemutemo wemashandiro emasangano akazvimirira kana kuti private voluntary organization bill. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Gibbs Dube.